vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhaumo Harare, mutauriri webato iri Muzare Fadzai Mahere vati vacharamba vachirwisa kusafambiswa kwemari yenyika zvakanaka uye kumanikidza kuti komishini inoona nezvouori isunge vose vanoita uori munyika, kusanganisira vari kutora mukana wechirwere checovid-19 kubira nyika mari.
Chikuru chatangichitaura nhasi nyaya yeuori watambudza Zimbabwe, kunyanya nenyaya yemari yakaenda kucovid-19. Takanzwa kunzi mari inosvika 60 million yakatorwa yaisainirwa nemaminista anosanganisira Obadiah Moyo, Mthuli Ncube na Permanent Secretary Guva Mathanga, anova iye munyori mukuru weMinistry of Finance. Chatiri kuda isusu seMDC Alliance ndechekuti vanhu ivavo vaongororwe neZAC kuita kuti mari idzodzo dzidzoke kuvanhu. Vanhu ivavo vaongororwe nemapurisa kuitira kuti uori husaenderere mberi.
Muzvare Mahere vati vose bato vakaona nyaya dzeuori dzisina kutsvagurudzwa zvinovagutsa vachange vachizoratidzira mumigwagwa munguva shoma inotevera.
Taramba tichitaura, taramba tichingoitaura nyaya iyoyo kuparliament, ticharamba tichitaura nyaya iyoyo isu sema citizens, tichaenda kana mustreet nokuti bumbiro remutemo rinotaura kuti tinobvumirwa kuenda mustreet tichinodemonstrata kuita mademonstrations. Ticharamba tichingobvunza kuti mari iyoyo ngaidzoke.
Muzvare Mahere vatiwo MDC Alliance haisi kuzotambisa nguva ichirwisa zvinhu zvisingabuditsi Zimbabwe mumatope mairi, vachiti chinangwa chebato ravo kuona kuti vana veZimbabwe vabuda mukutambura uku. Mumwe muongorori wezvematongerwo enyika vaNSC Mudzengi vatiwo kusatongwa kwenyaya dzeuori dzichipera vanhu vachiendeswa kujeri zvimwe zvezvinhu zviri kuita kuti veri zvinji vagunun'une.
Zviri kuitwa zvishoma sekuti hatisati tatomboona kana munhu umwe akasungwa akavharirwa nenyaya yekorapshoni. Zviri kungoperera pakuti tiri kuinvestigeta nezvimwe zvakadaro dani, asi zviri pachena kuti uori hwatekeshera munyika zvikuru sei huchiitwa nevanhu vari vane masimba.
Asi vanoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi, vati hurumende yavaEmerson Mnangagwa iri kugona chose kurwisa uori. Vamugwadi vati vanhu vari kuita zveuori vari kusungwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission nemapurisa. Panyaya yekuti vamwe vari kusungwa nyaya dzavo dzotora nguva refu dzichiri mumatare, vamugwadi vati hurumende yavaMnangagwa haingagoni kumhanyisa matare, asi vakati pane vamwe vaive muhurumende vakatobatwa nemhosva yeuori kusanganisira vaDouglas Tafumanei vaishanda kumahofisi emutungamiriri wenyika.
Magistrates, High Court, Supreme Court, Constitutional Court ndoo anopa munhu mutongo kuti wakuchienda kujeri. Saka kana paita kusagutsikana, kusagutsikana uku hakunei nehurumende, because hazvitotenderwi kuti vaMnangagwa vatonge munhu nemhosva yecorruption vachimuendesa kujeri. Vanenge vatotyora mutemo, hazvitenderwi. Chavanokwanisa kuita chete kukurudzira vejustice system vematare ezimhosva nevemapurisa nevaAnti-Corruption Commission kuti itai basa sezvandakakutumai. VeAnti-Corruption Commission vari kubata, tiri kuzviona. Mapurisawo zvakare ari kubata, asi kumatare ezimhosva ndokwaita dambudziko rokuti vamwewo nyaya dzacho dzakuramba dzichirembesa kunozopedzera vanhu vakuta kuda tiri kungobata tichidzosera, vachibatwa vachidzosera. Inhau yokuti matare ezimhosva haadzinganiswi kana kumhanyiswa, yatinoti stampeding. You can't stampede the justice process.
Gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambi ziyambi vati vanga vasatoona mashoko ataurwa nebato reMDC Alliance aya nekudaro hapana chavaigona kutaura nezvenyaya yekurwiswa kweuori zvakakwana munyika. Mutauriri weZAC vaJohn Makamure vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo kuti tinzwewo divi ravo panyaya yekurwiswa kweuori munyika. MDC Alliance yaramba mashoko ekuti nechekuita nemhirizhonga inonzi yaitika pamuzinda weMorgan Tsvangirai House nhasi. Muzvare Mahere vati gakava riripo pakushandiswa kwemuzinda uyu vakarisira kumatare edzimhosva uye ibato rinotevedzera mitemo yenyika. Apo Muzvare Mahere vanga vachitaura nevatori venhau, MDC inotungamirwa namuzvare Thokozani Kupe inonzi yanga iri mubishi rekuunganidza mazita evanhu vairi kuda kudzinga mudare National Assembly. Vanonzi vari kutarisirwa kudzingwa muparamende chero nguva vanosanganisira vaAmos Chibaya, vaInnocent Gonese, Muzvare Joana Mamombe, vaHappy Mochidziva, vaJob Sikana, vaDaniel Molokele, vaCaston Mateu navaSamuel Banda. Huwandu hwenhengo dzeMDC dziri kuda kudzingwa hunonzi hunogona kukwira zvichitevera mirishonga inonzi yamboitika pamuzinda weMorgan Richard Tsvangirai House. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumunyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora pamusoro peurongwa hwebato ravo hwekudzinga dzimwe nhengo muparamende. Bato iri rakatodzinga kare nhengo ina dzinoti Muzvare Tabitha Khumalo, vaProsper Museyami, vaCharlton Hwende namai Lilian Timvias. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.